Nzvimbo zhinji mudunhu reMashonaland Land Central dzinozivikanwa nekuvhotera bato reZANU-PF, asi vemapato anopikisa vanoti gore rino vari kutarisirawo kukunda mudunhu iri, ukowo bato reZANU-PF richiti mapato aya haana chaanowana mudunhu iri. Mumwe wevechidiki mubato reNational People's Party, vaKismet Mashange, vanoti bato ravo radzika midzi mudunhu iri. VaMashange vanoti nekuda kwekuti mutungamiriri wavo, amai Joyce Mujuru, vanobva kuMount Darwin inova iri mudunhu iri, vachavhoterwa zvakanyanya nevana vekumusha kwavo. VaMashange vanotiwo veruzhinji kunzvimbo yavagutsikani nezvirongwa zvebudiriro zveZANU-PF zvichaita kuti vavhotere bato ravo.
Ngaitange nokuti kumachicendera hakusina chinhu neZANU-PF. NPP ndo yatova the major party iri kumachicendera. Changosaya kungodeclare kuti ngodeclare rino yatova proofs of NPP. Sema yuthi isu kuno kumachicendera togamushira mwana wedu bosi ndiye akabva kuti plus kuti tinyatsoongorora mapolices ane ZANU akuratidza kuti haana rwendo in terms of politics. Saka NPP is our party to support a president mwana wekumusha kwedu, plus mapolices avo kunyange tisati mabata but ari anobatika atangiyepa. Takatotora masitsiyesi changosara kuenda kuelection.
VaMashange vanotiwo kushomeka kwakaita vakavhota musarudzo dzebato reZANU-PF zvichienzaniswa nevanhu vari mudunhu iri mucherochedzo wekudzikira kuri kuita nhengo dzeZANU-PF mudunhu iri.
Vanabhuru vedu vezanav vakaita maprimary elections yavo constituency yese inovhotera no 1,000 iyo constituency yacho ine vanovhota nokuwanaita 28,000 kana nemo ziri pachena kuti havana vanhu.
Mutauriri webato reMDC inotungamirwa navaWashman Ncube vakurawo nechiwayi vanotiwo vanotarisira kukunda kwemapato anopikisa kudunhu iri pasi pemubatanidzwa weMDC Alliance. VaChiwayi vanoti bato ravo rakapiwa matunhu maviri kunzvimbo iyi, Masowe North neMasowe South.
Tutarisira kuti opposition gwendo guno ichatora masitsi akati wandei kumashonaland central. Isu veMDC takapuwa Masowe North neMasowe South pasi pechirongwa cheMDC Alliance. Saka nokudaro hatisi kutarisira kusiya chunhu. Zvinova zvakapupurwa nerali yekuwanzvimbo. Vanhu vese vakaenda kwanzvimbo vakaona chaonga chaachiriko nokusanduka kwaita zvinhu kumashonaland central, zvisinei kuti ndoo musha wanga wakadheererwa neZANU-PF. Tava kutora musha wemashonaland central kuti uchibva kuZANU-PF uinde kuMDC Alliance.
VaChiwayi vanotiwo kubatana kwavakaita nevanhu vanga vari muZANU-PF vakadai semutungamiriri weZimbabwe People First vaAgripa Mutambara zvichabetsera MDC Alliance kupinda kunyange kunzvimbo dzainetsa mudunhu iri. VaMutambara vanobva mudunhu reMashonaland Central.
Kuuya kwaita MDC Alliance mubatanidzwa wanga uchisanganisira mamwe mapati anga ari muZANU-PF akaita fanika vana ZIMFEST yana Brigadier Mutambara. Zvinhu zvaisandura zvakanyanya mamiriro emavotes eopposition kumashonaland central. Zvinhu zvedu zvachinja nokuda kuti vana Brigadier Mutambara vanhu vanobva kudunhu iroro, vanhu vakambokambena muarea iyoyo, vanhu vanoziva zvinodiwa nevanhu veikoko. Saka vanhu vazhinji chikamu chakati kurei chakatevera kuMDC Alliance chitevera vana Brigadier Mutambara. Uyezve kubuda kwakaita vana NPF kwakaratidza futi kuti kwakadhividawo ZANU-PF yacho. Saka ZANU-PF hatisi kutarisira kuti ichange yakangoramba yakasimba zvayanga yakaita makore adarika, tichitarisa kuti yava yadzikira wandu hwevanhu vayo. Tichitarisa vanhu vaka nokuda kweMDC Alliance yakauya unova mubatanidzwa wemapato manomwe.
Vari kuzokwikwidza muMasowe Central pasi peMDC Alliance mufundisi Blessing Muroiwa vanoti ZANU-PF yaikunda mudunhu iri nekuda kwokutyityidzira vagari pamwe nemhirishonga. VaMuroiwa vanoti kukasangoita mhirishonga mapato anopikisa anokunda mudunhu iri.
MuMashonaland Central makore ose apfuura Mashonaland Central yainge ichiratidza kuti istronghold yeZANU-PF, kwete nekuti ZANU-PF ine support yakasimba, asi kune mamethods anga achishandiswa ekuti ZANU-PF irambe ichikunda musarudzo dzanga dzichiitwa. One of the strongest methods anga dzichishandiswa victimization and violence. Saka zvanga zvichizokonzeresa kuti vanhu vanoenda kunovhota vachichichidzirwa kuchishandiswa masabhuku nemadzishe. Nyaya yeviolence ikadhiliwa nayo, tinotarisira kutora masits akati wandei muMashonaland Central.
Mukuru wevashandi mubatore MDC vaSesa Zvidzai vanoti mubatanidzwa weMDC Alliance uri kutarisira kukunda kudunhu reMashonaland and Central. Vazvidzai vanoti pavakanoita musangano wekutsvaga rutsigiro kwanzvimbo mudunhu iri kwakauya vatsigiri vakawanda zvikuru.
Mashonaland and Central yakaregista vanhu vakati wande vanosvika kuma 4,500,000, which means kuti inzvimbo ina mavhotsi akawanda zvikuru. Isu se MDC ne MDC Alliance tiri kuita zvakanakisisa chaizvo ikoko. Kana mukarangarira vhiki dzatipfuure idzi, takaita rally yedu panzvimbo inonzi Nzvimbo, and vanhu vakafashukira kuuya ipapo kuti vazoteerera shoko rinobva kuMDC, MDC Alliance ya President Chamisa. Iyoyo rally iyoyo yakatiratidza kuti hatisatambosvika palevel yakadaro yokuwana rutsigiro kuMashonaland and Central. Saka izvozvo zvinotiratidza kuti rutsigiro rwedu rwuri kuwanda. Nepowo tinana Brigadier Mutambara veZim People First vakabva kuZanu vachatibatsiridza futi kuti tikwanise kupinda mudzimwe nzvimbo dzairema kupinda, kunyanya nzvimbo dzokugadzikwa kutsva kwakaitwa vanhu patime yainzi yeJambanja.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Bekesela Gumbo, vanotiwo nyonganyonga iri muZANU-PF inogona kupa mukana kune vemapato anopikisa kuti vakunde kudunhu reMashonaland and Central.
Kuti Mashonaland and Central yagara iri strong muZANU-PF, but nyonganyonga idzi dziri kuitika muZANU-PF kuti ona ZANU-PF ichievhita vana vamugabe, ichievhita vana sevhi yakasukuwere, ichievhita vana mudhuru. It's obvious kuti zvozokonzeresa chi voter apart, bhora musango chaivo chaivo, and ZANU-PF iri aware of that. Vazvai muchiona kuti kwane marumors kuti vane matalks na sevhi yakasukuwere, vari aware of that. And if you were there, makaona ma disgruntled youth ZANU-PF akaita press conference, and they were hammering on ma issues akafana neiwawo kuti vanhu havasi happy nezvinoitika muZANU-PF. So anyone not to expect kuti vanhu iwawo they will vote munhu asiri muZANU-PF.
Kurukota redunhu reMashonaland and Central vaMartin Dina vanoti ZANU-PF yakasimba zvakanyanyisa kuMashonaland and Central. VaDina vati havatombotarisiri kuti mapato anopikisa akunde, vakati ZANU-PF ine mabasa anoonekwa mudunhu iri. VaDina vanotiwo vanhu vemudunhu iri vari kufarira zvakanyanya utongi hwavaEmerson Mnangagwa.
Saka musangano wedu weZANU-PF wakasimba Mashonaland and Central zvakanyanyisa. Hatisi kutarisira kuti chikamu chese cheopposition chingawane chachinowana kuno, nokuti vanhu vekuno vanonwa nekudya nekuseva. DNA yavo iZANU-PF, vanhu vekuno. Kuno vanhu vanoda ZANU-PF zvinotyisa, nokuti ine mabasa anobatika yakaita, ende uyezve vakafara nekuuya kwaita baba vaMnangagwa vachitora chigaro paNew Dispensation. Vane hope yakanyanyisa, ende tiri kushanda zvine simba kuita maprojects kuita ruzhinji.
Pauwandu hwevakanyoresa kuvhota, dunhu reMashonaland and Central riri panzvimbo yechinomwe pamatunhu gumi ari munyika. Muna 2013 vanhu 380,880 ndo vakavhota mudunhu reMashonaland and Central. Musarudzo yemutungamiriri wenyika mugore iri, vanhu 327,455 vakavhotera vaRobert Mugabe veZANU-PF, ukuwo 46,533 vakavhotera vaMorgan Tsvangirai veMDCT, uye vanhu 3,525 vakavhotera vaWalshman Ncube. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.